Vachitaura kuzvuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium nhasi, vachamisa vati mwaka uno bato ravo harisi kuzobvuma kubirwa sarudzo sezvakaitika musarudzo dza2018 apo pavanoti vakakunda ZANU-PF asi vakabirirwa.
ZANU-PF varikugadzira kubira, zvinozviziva kuti mapfuto mazhinji haana kana magara anobata kana haari ne asana kaida kukohwa. Saka tiri kuona hedu mapfuto achizverwa rute kuti akohwe maasina kurima zvozvitende zvaizvo. Gore rino tine badza kuti vagara gudo ravo yatori zvirunda kuti ridzokere risafa. Ndozvatiri kugadzira parizvi.
Vaenderera mberi vachiti kana bato ravo rikapinda muutongi richagadzirisa nyaya yekupondwa kwakaitwa zvizvarwa zvemumidlands nemateveleland nemauto emuno kumakore ekuma1980s, chiitiko chinozivikanwa nevakawanda nekunzi gukurahundi.
Nyaya yegukurahundi tikaubatanidza nyika tikavura maronda akamuuaaa.
Vachamisa vavimbisawo kushandura chimiro cheguta reBulawayo pamwe chete nematunhu ese emateveleland vachiti ava nenguva yakareba achisara kumashure segotsi. Vati Bulawayo inofanira kudzoka kuita nzvimbo inoita maindastiri makuru munyika, uyezve zvido zvemushakabvu vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo zvekuti vanhu vemuZimbabwe vabatane kuti nyika ienderere mberi vachazvizadzisa. Asi vaFarai Marapira vakafanobata chigaro chemukuru wechikamu chezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF varamba kuti bato ravo riri kuda kubirira musarudzo dziri kuuya.
Muna 2018 vachamisa vakati ZANU-PF inoda kuriga, vakati hazvifi zvabvira tichavabata kuti vanoriga sei. Vana veZimbabwe vakabuda vakavhota, ZANU-PF ikakunda. Vachamisa vakati ndaziva kuti zvaitika nepapi, vanhu vava veZimbabwe vakati kumatare tichandoona. Vachamisa vakagona kungoita kuenda kumatare kundozviratidza kupata. Saka isu seZANU-PF hatichavateedzeri, nekuti tinovaziva kuti murevi wenhema, nhema dzavareva pamberi penyika dzawandisa. Vakasavenganisa vana veZimbabwe havana chimwe chekutaura kunyika.
Vari kuda kuita kanzura weWard 7 kumakokova muBulawayo vakamirira CCC amai Tandiwe Moyo vanga variwo kumusangano uyu vakurudzira ruzhinji kuti ruvhotere bato ravo musarudzo dzemusi wechitatu.
Kudzirira vanhu kuti ngavasunuke nekuwanda kwavo vaende kunovhotera advocate Nelson Chamisa for president. Vonovhotera bato reTPC, macouncillors namaMPs eTPC kume napresident wedu Nelson Chamisa. Takatarisira kuti baba Chamisa ndiye achatisisa kuZimbabwe.
Mashoko aamai Moyo atsinhirwa nemumwe wechidiki anga ari muWhite City Stadium vaThompson Shava, avo vati vanonokerwa nekuti vachamisa vapinde panyanga.
Maonero atiri kuita vachamisa vanotarisirwa kuti vange vachihwina, nekuti ruzhinji rweZimbabwe rwasumuka sezvamunongoona. Vanhu vazhinji hapana ari kufara nechimiro chiri munyika. Hazvibvunzwi munhu mumwe nemumwe, kunyange ukabvunza pwere, kunyange ukabvunza vatana, vanongotaura kuti chimiro chemunyika hachina kunaka. Saka zvandinga kutaurirai pari zvino, vanhu vari kuzovhotera president Chamisa.
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaElton Ziki vati mashoko avachamisa ekuti kana vakasabuda vari ivo vakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika havasi kuzobvuma kukundwa, mashoko asina kunaka.
Hatidi mashoko anonziwe pachirungu ari inflammatory, kuti kana ndisina kuhwina hazvibudi zvakanaka musarudzo. Hatisi kutarisira izvozvo, yekuti munhu ngaaremekedze zvabuda musarudzo. Zvinova izvo zvichabuditswa nesangano reZimbabwe Electoral Commission.
Musangano uyu waona vachamisa vachigadzawo vaDavid Coulthard kuti vagova meya weguta reBulawayo vakakunda musarudzo dzakanzura. Asi pamutemo makanzura ndiwo anovhotera meya. Uyu wanga uri musangano wekupedzisira webato reCCC mumatunhu emateveleland neBulawayo, uye vachamisa vari kutarisirwa kupeta kutsvaga rutsigiro rwesarudzo dziriko musi wechitatu chino mangwana kuHarare. Ndakamirira Studio 7 ndiri kuBulawayo, ndini Tobias Mudzingwa.